Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 10 chikumi kana kuti June 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hapana mutsauko ba. Vari kungoita mutemo zvinhu zvavakagara vachiita makore nemakore. Kana vanga vachibikira sadza panze wazoti ndakuribikira manje mumba. Hapana mutsauko isadza.
Paramende yeZimbabwe neZiro yakapasa bhiri reCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill kana kuti Patriotic Bill rinonzi nevazhinji rinotyora nekutorera vanhu kodzero dzavo.
Zviri kuonekwa mumapepa zvichitaurwa nechirungu vanhuwo zvavo nouwandu hwavo vanova ndivo vanokosha pakusumudza upfumi hwenyika iti neiti zvayo. Havasi kuziviswa kana kutsanangurirwa kuti zvirongwa izvi zvinorevei, zvichizotibatsira chinyi, zvekare kuti vozvifambisa sei.
Hurumende inokurudzirwa kutsanangurira veruzhinji zvakadzama pamusoro pemitemo yairi kudzika munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende yeZimbabwe neZiro yakapasisa bhiri reCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill kana kutiwo Patriotic Bill rinonzi nevazhinji rinotyora nekutorera vanhu kodzero dzavo dzakaita sekuungana kuva nhengo yemasangano avanoda uye kusunga zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita misangano nevamiriri vedzimwe nyika kana vanhuwo zvavo vekune dzimwe nyika. Nhengo dze CCC muparamende dzakaedza kutadzisa bhiri iri kuti ripaswe, asi nhengo dzeZANPF dzakavhota kuti bhiri iri ripasiswe. Nyanzvi dzinoti chinonyanya kutyisa pabhiri iri ndechekuti harinyatsi kubuda pachena muzvizhinji zvarinotaura, izvo zvinogona kukonzera kutyorwa kwemutemo munhu asingazivi, vachiti kunyorwa kwemitemo yakadai kunowanzokuitwa nehurumende dzinodzvanyirira vanhu. Vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti bhiri iri harina chitsva charaunza sezvo hurumende iyi yagara ichisungira vanhu zvose zviri mubhiri iri.
Hapana mutsauko ba. Vari kungoita mutemo zvinhu zvavakagara vachiita makore nemakore. Kana vanga vachibikira sadza panze wazoti ndakuribikira manje mumba. Hapana mutsauko isadza. Kurova wanhu kuisa wanhu mujeri zvese izvozvo zvizvo vavagara vachiita makore esaya. Kuzongoita mutemo hapana mutsauko ba. Saka hapana chinhu chitsva ba. Vachangoramba vachingoita zvavari kuita izvozvo zvavakagara vachiita makore nemakore.
Kana makatarisa bhiri iri kuti rava mutemo, chamunonyanya kutya apa chii? Kana takatarisa zvinoitwa nehurumende iyi sekutaura kwamaita, chii chinonyanya kutyisa pabhiri iri?
Zvakunzi ukashoropodza mutungamiri wenyika wabatwa nenhamo, ndiya crime iyoyo, yamhosva. Chinhu chavagara vachiita asi hezvinova kuchiita mutemo. Saka rusununguko rwevanhu rwekutaura pfungwa dzavo hapasisina. Zvavagara zvisipo basi zvaakuitwa mutemo zvino. Ende tinoziva makore nemakore kune vanhu vazhinji vakaiswa mujeri ngekuti vakanzi vakashoropodza mutungamiri wenyika. ndochimwe chinchikuru chaicho ichocho
chinochiwa pachi professor kana vachiti zanzi kana chizvarwa cheZimbabwe chikaita musangano nevamwe vehurumende yekunze vaneswa mujeri shika vari kuedza kuvharidzira apa
wari kutya kuti wakaita misangano nevanhu wedzimwe nyika wanenge wachishoropodza hurumende saka again hapana chinhu chisandiri vakagara vachizviita izvozvo. Wanhu weCIO vanogara vachiongorora kuti vanhu vakuenda kuma embassies ari muZimbabwe ndewapi, vachagara vachiongorora kuti vanhu vakutaura nevamwe vanhu dzimwe nyika ndewapi. Humenzi chaiwo ihwoyo hapana chichazorambidza maZimbabwe kuti wataure nevanhu wavanoda. Saka mutemo usina musoro, mutemo wehubenzi.
Muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Gavhena vebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangurya vabudisa zvimwe zvezvirongwa zvokuedza kudzikamisa uremu hwedhora remunyika uye kudzikisa mitengo yezvunhu iyo iri kuramba ichikwira zuva nezuva. Nyanzvi mune zveupfumi nezvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende iri kudzika mitemo yakawandisa munyaya dzezveupfumi, asi mitemo iyi isinganyorwi mundimi kana nzira dzinonzwisisiwa nevanhu, izvo zvinokonzera kuti vanhu vasatevedzera mitemo iyi. Muzvinafundo Masocha vanoti Reserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kuziva kuti uremu hwemari hunobva mukushandiswa kwayo nevanhuvo zvavo, sezvo vari ivo vanotenga zvinhu zvizhinji. Naizvozvo hurumende inofanirwa kuona kuti vanhu vanonzwisisa zvairi kuedza kuita kuti vabatsire mukusimudzira upfumi hwenyika nekusimbisawo uremu hwedhora remunyika.
Chandiri kuona ndechekuti ufumi hweZimbabwe huri kutatarika chaizvosa, tichiriisa maziso edu isu pamari yokuZimbabwe zimudhora kuti riri kungorusa simba zuva nezuva. Kavaipo pamusika wehurumende wekuReserve Bank of Zimbabwe weauction riri kurusa simba, kumusika mutema kublack market riri kuwedzera kurusa simba zvekare. Saka kurusa simba kwariri kuita ikoko ndiko kunovhiringa ufumi hweZimbabwe. Tingava yedu namamhezha kana mitemo inenge ichinzi yazobva kuministry of finance kana kuti kuReserve Bank ichiirikidzwa pamusoro peimwe mitemo, zviri kuitika pasi apa patingati on the ground hazvisi kuratidza kuti kuri kuiswa mitemo inobva kuministry of finance kana kuti inobva kuReserve Bank yokuvandudza ufumi hweZimbabwe. Zviri kungoonekwa mumapepa zvichitaurwa nechirungu vanhuwo zvavo nouwandu hwavo vanova ndivo vanokosha pakusumudza upfumi hwenyika ipi neipi zvayo. Havasi kuziviswa kana kutsanangurirwa kuti zvirongwa izvi zvinorevei, zvizotibatsira chinyi zvekare, kuti vozvifambisa sei. Rimwe dambudziko riri kuitika ndiro kushaikwa kwamagetsi, kuti kuri kuvhirika kwamabhizinesi zvakanyanya zvirondedzero pano. Chimwe chitoro cheok mati chakatovhara masikati kuchinzi vari kugadzira jenareta ravo. Saka kuruza kwavari kuita bhizimusi ikoko vakavhara, namamwe mabhizimusi anenge asingakwanisi kuva namajenareta wokushandisa, zvine zvidzasa ufumi hweZimbabwe zvakanyanyisa zvokuti mamezha angaitwa hawo seakaitwa kusvera zviro panapa asi handiwokutanga mamezha iwayo.
Chamunoona chofunga kuti hazvechimbi chimbi kuti zvinhu zviite sokugadzikana, chii Professor Masocha?
Chinofanira kuitwa chimbi chimbi kuti zvinhu zvigadzikane, kuva nedzidziso yakakwana, dzidziso hombe yezvenyaya dzoufumi hwenyika kuvanhuwo zvavo, atingati makonsuma ava, vanhu vangabva kumaruseva kana kuti vari kumatawenzi vanotengesawo mastriti, vadzidziswe kuti zvirongwa izvi zvinorevei, zvirongwa izvi zvinyorwe nomutauro wavo. Nokuti zviri kuitika ndezvokuti kumusoro uko kuhurumende ndiwo kunongotsana, ndokwavanongotsanangurirana kuti zvirongwa zvinorevei izvi. vozo vuya kuzasuka kuvama business mamwe avatombo sivi kuti zvirongwa zvacho zvakamira sei. Saka ndo patinoona kuti Zimbabwe dhora riri kurambwa namakonsuma ayaya pachirungu yachoti consumer confidence haipo kuruzhinji rweZimbabwe chivimpo noufumi hweZimbabwe chivimpo nedhora reZimbabwe hazviwanikwi kumajority dzamaZimbabwe kuti titaure chokwadi. Chinofanira kuitwa ike zvino kuita dzidziso yakakura chaizvo kuti chii chakanakira kushandisa mari yedu munyika medu, kuti chii chakanakira kunge tichitevedzera zvirongwa zvehurumende zvokureserve bank nezvokuministry of finance, kuti zvakanakirei kutevedzera zvirongwa izvozvo. Kutingopasa zvirongwa izvozvo tichingonyora tichingobvudza vanhu mumhepo umo tisingazvitsananguri kuti zvinorevei, nokuti manyorerwo azvinoitwa tinoti pachirungu isu zvinonyorwa nespecialized language, mutauro wokumari unogona kudzidzisika navanhu vakaita zvemari chete, vanobva ndivo vashoma-shoma. Asi vashoma-shoma ivavo havasivo vanosumudza ufumi hweZimbabwe. Ufumi hweZimbabwe hunosumudzwa naivo varombo vetingati varombo ava vakanzwisisa kukosha kwokushandisa dhora remunyika medu, kukosha kwokutambira zvirongwa zvinobva kuhurumende, pamwe chete nokuzoratidzwa kuti zvirongwa izvozvo zvaburitsa chinyi, kuti zvimwe zvirongwa zvinotevera zvekare vazvitambire. Ndo pandioona kuti hurumende ipapapo haisati yanyatsokupanzwa kuti ini ndiye ndichida kuona chirongwa chokureserve bank kana chokuministry of finance chakanyorwa nomutauro wangu, kuziva kuti ufumi hwangu hunonyorwa nomutauro wangu ndichitsanangurirwa kuti nditi US dollar handicharidi, ndaakuda mari yenyika yangu. Hapana dzidziso iyoyo.
Avo vanga vari muzvinafundo Eldot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye kana pakashaya anokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika, sarudzo dzechipiri kana kuti run off dzichaitwa musi wa2 Gumiguru. Kutarwa kwakaitwa zuva resarudzo kunoreva kuti kunyangwe bhiri reElectrical Amendment Act rikapasa harichashandiswa musarudzo dzegore rino, asi hurumende ine maonero akasiyana. Godwin Manguya anotipa nyaya inotevera.
Kuchiziviso chavo mugwaro reGovernment Gazette, vamunangagwa vati matare ekunyoresa vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuro achagara munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika musi wa21 Chikumi. Vanoda kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika vachanyoresa kudare renomination court iro richagara padare rehigh court muHarare. Ko, vari kukwikwidzana navamunangagwa vanoti kudii nekutarwa kwezuva resarudzo? Regai tinzwe kubva kumutungamiri weCCC vaNelson Chamisa.
Musi wa23 rinova zuva remuna August, uri musi wechitatu, ndopari kuuya independence kana kuti rusununguko rweZimbabwe. Mufaro uri kudzoka. Takanyimwa mufaro, takabirwa mufaro, takabunyimwa budiriro, takabirwa budiriro, asi budiriro iri kudzoka musi wa23, saka tiri kugadzirira.
Vachamisa vatiwo,
si chatinoda chiitwe pakugadzira ikoko, toda kuti mavoters roll anga achizikana nomunhu wese, munhu ari pavoters roll azikana nomunhu wese, todawo kuti mapolling agents anga ari kwese, sarudzo dziitwe pajekerere paruzhinji, pasaita anozvambaradza mumwe kana kurova mumwe. Tiri kutonamata kuti dei munyika maita runyararo, tiri kunamata kuti dei munyika maita rugare nekudanana.
Mutauri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Munzora vaLloyd Damba vashora vamunangagwa nekukurumidza kutara zuva resarudzo pachine nyaya iri kumatare yekutarwa kwemiganhu yekuitira sarudzo.
Vamunangagwa tine nyaya navo mukoti, asi vaita blatant disregard yenyaya iyoyo vakanoproclaima macourt dates. Takaendesa nyaya yedu yedelimitation report iri kunze kwemutemo, yataa nemaweeks ichitsanangura kune vanhu veZimbabwe. But zvisinei, takuudzaona eZimbabwe kuti election iyi tiri kugadzirisa kupinda mairi, but hatibvumirane nazvo nekuti tiri kuenda muelection yakarikwa kudhara.
Mumiriri weHarare East muNational Assembly vatendai biti veCCC vati havasi kufara nezvaitwa navamunangagwa, vachiti kutara kwavaita zuva resarudzo paramende isati yapedza kuzeya Electoral Amendment Bill kunoreva kuti kunyange mutemo uyu ukapasa hauchashanda musarudzo dzegore rino. Vabiti vaenderera mberi vachiti mutemo wesarudzo sezvauri hauna kunaka, asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati paramende iri kuenderera mberi nekuziya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo. Vanoti bhiri iri haritadzisi nyika kuita sarudzo dzakachena. Mutauri wemdc inotungamirirwa navadouglas munzora vawitness dhuve vati havasi kufara kuti vamunangagwa vachara zuva resarudzo vasati vagadzirisa nyaya dzegwaro revavhoti nedzimwe.
Kungoisa sarudzo zvinongora
zvichakadaro. Bato remdc inotungamirirwa navadouglas munzora rinoti kuziviswa kwakaitwa zuva richaitwa sarudzo dzegore rino nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro mucherechedzo wekusaremekedza kwematare neutungamiri hwenyika. Bato remdc rine nyaya iri kuhigh court yekupikisa gwaro rekutarwa kwematunhu rakaburitswa nezimbabwe electoral commission kana kuti zec yarinoti inofanirwa kutanga yagadziriswa mutungamiri wenyika asati atara zuva resarudzo. Mutauriri wemdc vawitness dhuve vaudza jonga kandemiri westudio 7 kuti sebato vakakashamadzwa nekudomwa kwezuva resarudzo navamunangagwa ipo pachine nyaya dzine chekuita nesarudzo idzodzo dzichiri kumatare edzimhosva.
Hongu takashamazvawo sebato kunzwa kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa vadoma mazuva ekuita sarudzo kuchine nyaya dziri mumatare ku high court zvatanga takaendesa nenyaya dzesarudzo idzodzidzi.
Chii chakaibva ipapa vadhube kuti vadoma mazuva?
Mutungamiriri wenyika munhu anofanira kunge ari ndiye defender weconstitution kana kuti ndiye anofanira kuchengetedza constitution kukunda munhu wese nekuti ndiye mukuru mukuru munyika. Saka ndiye munhu wekutanga anofanira kuona kuti constitution inotevedzwa. Zvino mukazoona vaakudoma mazita eelection kuchine makakatamwa zvava zvinoreva ndezvekuti vematare vanenge vaakumbunyikidzwa kana kuti kumanikidzwa kuti vape mitongo ngo ichaenderana nekudoma kwaitwa mazuva iwawawa. Hakuchateverwe mutemo.
Asika mutemo unoti kunogona kushandiswa gwaro redelimitation rakashandiswa musarudzo dza2018 kana pakanga pasina gwaro riripo yezvino kana kuti richipinza makakatanwa sezviripo. Chii chakaipa ipapo vadhube?
Nyaya yekuti tinogona kuzoshandisa madelimitation a2018 zvinotikanganisa nekuti pakupa maresources enyika kunopiwa nekuti vanhu vangani munyika. Hatingadzokere ku2018 delimitation yanga yakashandisa masensus a2010 kumashure shure iko kunana 2013. Zvinhu zvachinja, vanhu vagara pakasiyana siyana. Saka delimitation ine zvekuita nekuti vanhu vanopuwa mari kuti vadevelope vari kupi. Saka kana takudzokera kumashure kwese uko zvoreva kuti vanhu havachawani zvavanofanira kuwana nenzira yakajeka.
Saka zvinokanganisa chiizvozvo vadhuve?
Ndo patinozoona kuti constituency inenge yane 70,000 people yopiwa mari inoenzana nevanhu ine constituency ine vanhu 20,000 yedevelopment yatinoti CDF. Hazvizofambirani zvimwe chetewo nemawards. Saka zvinoreva kuti sarudzo idzi dziri kuitwa pamusana pekutyorwa kwemutemo wenyika, zvinova zvinhu zvichatidzosera shure senyika.
Ko, panyaya yekuti bhiri rekuwandudzwa kwemutemo reelectoral amendment bill richiri kuzeiwa muparamende ipo patoburitswa zuva resarudzo, munotiwo sebato?
Panyaya yeelectoral amendment bill risati rapasiwa, zvinotobuda pachena kuti mutungamiriri wenyika anga asingade kuti maconditions emaelections anga achichinja ange achiita nani. Ndokusakoshesa mutemo kwatiri kutaura ikoko kuti hatikuexpekte kuti kunge kuchiitwa nemutungamiriri wenyika.
Avo vange vari mutauriri wemdc vawitness dhuve vari parunare najonga kandemiri westudio 7. Vatereri tinoda kuku yeuchidzai kuti nguva yekuti vanhu vatarise mazita avo mugwaro revoters roll inopera mangwana chishanu musi wa 2 chikumi kana kuti June. Tombo tarisa zviri mapepa nawo anasi. Munewsday nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvirongwa zvekutsigisa dhora remunyika zvakaziviswa negurukota rezvemari vamuturi nwiwe hazvina zvazvichabetsera mukutsigisa dhora remunyika vachiti zviri nani kuchingorega kushandisa dhora remunyika. MuNewZimbabwe.com mutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanopomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari vamuturi nwiwe mhosva yekupinza nyika munzara vachiti zvirongwa zvavo zviri kupidza mitengo yezvinhu munyika zvekuti vanhu havachakwanisi kuriritira mhuri dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiswa pa Studio 7. Tinongotenda nemashoko amunongotipa nguva dzese. Tinongotenda. Koyo America iri kunzi yakanganisei. Yakanganisa chii ichikurudzira maelections akanaka kudai? Vanokurudzira zvakanaka. Vanovavenga vanokurudzira zvemhirizhonga zvavanovasunga ina handione chakaipa nekuti America yatumira Jehovha yatumira kuti vaite maelections akanaka saka handione zvakaipa ipapo pakuipa kwacho handizvioni ini vakurudzira zvakanaka vanhu havana kukurudzira mhirizhonga.
Makadiko pastudio apo nemachampions ese tikataiwa tafara nezuva rataurwa iri muzoro aiwaka ndiwata takatarisa zvakunovharana chienda zvako aiwa tinotenda nenews dzamunotipa tine chingonamata zvayo vajobsgar aiwa tiri tese nemhuri yenyu tiri pamwe chete tiri kurwadziwa pamwe chete nemhuri yekwaaliyo tiri kungorwadziwa tiri pamwe chete nezvinoitwa nanamunangasa.
Makadii pastudio 7 apo aiwa jetiri sarudzo radomwa yandiitovhotera mukomana nezvadhagi iyo dhagi anopenga dhagi akutopenga apeherwa manje aipaimboshandiswa nezanu akushaya zvokuita manje akushaya todi aiwa ndiitovhotera mukomana chiwani new government.
Hey, makadii mhuri yezimbabwe makadii mhuri yezimbabwe anajonga kanle miri nevamwe vese vashamarari kuriseikoko kurise kustudio senera hazvine zvaanondisiya ndinatsokuona kuti haasisiyawo mari mazuvana kana kumbonzwa kana one nombopopota zvake havaya nemari vakomana vanyarara zvavo vasinei nazvo vakomana ana monzora ndo vari kumbopopota popota veitsvaka mafanzi hana Chamisa wacho akatorongeka havachabatiki.
Mukoma gwanyanya siyanai netsika yekunyedera vana vezimbabwe zuro ndizuro unoyu makauya mukauya muchipembera kuti hei magod coin nyika yakuzogara zvakanaka dzikamuyauya asi hatina chinhu chatakaona isusu chakati chinjira muupenyu edu takatowedzera kutambura nhasi modzoka futi muchiswopemberera futi zvinhu zvamusinganzwisisi kuti zvichabudirira here mari inodzikamiswa nekuuya vanhu muchitaura paredhio here kana kuti muchitaura ngano dzenemasitori amunee muchitaura iye misi tikauya muchikwama chenyu chematimboni mine mabhondi iwe bhozi munoziva kuti haisi mari vana muturi nwewenda mangwenjwa wako mabhizinesi ava vanoita nezvavanhu zvinhu zvavo zvavanoita havadi kana kuiona mari yemunyika nekuti vanoziva kuti haisi mari musatidaruso tiri kutambudzika yesavana vezimbabwe zvakaomarara muchiita basirika yemuchinyepa kuti yedzikamudzikamu inouya zviri kukonza kuti mari inete chako mukuzviziva musatidaro zvakashata zvamuri kuita mukoma gwanyanya siyanai nekunyedapota.
Makadiko vana vezimbabwe pastudio 7 panapa regai tibatsiranewo zvishoma zviri maringewo nezvandaona kwedu kuno kubwehera kusendarawo kunoku Kwetu kuno kutatine polling station yedu mwadi 24 tatine polling station yedu inonzi mushongu polling station rimu village 5 kana tifidu ku 5 paende polling station inonzi mushongu
right
polling station yu hii yanga ine wavoti anoita yu 800 and 82
right
doba tashika hapa ku nyoreswa kwa kaita wangwe atino sima new voters akazowe dzira ipopapo total number yedu iva voti vese vakusikapa 913 but chatishamisa manje ndechekuti kuzekiri kuti kune mutemo unoti hazvigoni kuti polling station ite vanhu vanodarika 900 saka zvadaro zvakureva kuti isusu tadarika 913 vanhu saka pavhomorwa ipapo ndopanditikisa ipapo pamushongwi pacho ndoe polling station hombe pazonyukira kamwe ka polling station kaapo kabva kazvomora vanhu vaya pamushongwi pa polling station yanga yagara iripo kabva katora 670 something pamushongwi ndobva pasara pane 243 ameno kuti mashandira awo ari kuita sei vanhu vezeki ava 243 mushongwi yanga yagara iri original polling station yasara isina vanhu new polling station ndo yabva yatora vanhu vese ameno kuti pari fera here panhu ipopapa kana kuti pane chitsotsi ipopapa junga apapa hapana kuti jekera apapa ndisi munoona saka zvoreva kuti patiri kuenda kuna mumira zvakanaka nefasi iyoyi patiri kuenda kune hupa hakuna kujeka kune kudoka kweropa kune kubirwa kwesarudzi hazvina kutombomira mushe ngapaitwe zvinhu kwazvapo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutevedzeri wemuchungamiriri weAmerica vaMike Pence vanotarisirwa kuzivisa svondo rinouya kuti vachakwikwidzirawo kuti vave mutungamiriri weAmerica vakamirira bato reRepublican Party. Pari zvino vanhu vatanhatu veRepublican Party vakatopinda mukukwikwidza uku vanoti vaimbova mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump, vaimbova gavhuna wedunhu reNorth Carolina amai Nikki Haley, muzvinabhizimisi vaVivek Ramaswamy, vaimbova gavhuna wedunhu reArkansas vaArthur Hutchinson, Senator Tim Scott vedunhu reSouth Carolina nagavhuna wedunhu reFlorida vaRon DeSantis. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Paramende yeZimbabwe nezuro yakapasa bhiri reCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill, kana kutiwo Patriotic Bill, rinonzi nevazhinji rinotorera vanhu nekutyora kodzero dzavo. Hurumende inokurudzirwa kutsanangurira veruzhinji zvakadzama pamusoro pemitemo yairi kudzika munyaya dzezveupfumi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeEastern Ndebele.